Muzvare Esna Truzara vakazvarwa mugore ra1981 nyika yasvitsa gore rimwe chete yave nekuzvitonga. Sevamwe vanhu vakazvarwa panguva iyi avo vanodeedzwa nezita rechirungu vachinzi maborn free, muzvare Ruzara anoti pavaikura kumusha kwavo kumaruwa ekushurugwi vanoyeuka kuchiitwa mhemberero dzezuva reindependence dzainakidza zvikuru ivo nevamwe vanhu vemunzvimbo yavo vachidya nekumwa vachicherechedza zuva iri. Muzvare Ruzara avo vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu paflea market iri pamukoba 6 shopping center muguta reGweru vanoti nekuda kwekuti vave kuzvishandira pachavo vega havachawani mukana wekucherechedza zuva reindependence sezvavaichimboita mumakore apfuura.
Inini ndakapedza form 4 chikoro ndikatanga kuita zvekutengesa kubva 2004 kusvika pane zvino ndozvikuraramisawo mhuri yangu. Zuva reindependence iri ndinorikoshesawo zvangu asi ndinenge ndiri pabasa sekuti ndopanondiraramisawo nokuraramisa mhuri yangu. Saka nguva zhinji ndinoiisa kubasa. Independence ndinechikoshesawo chingorangarirawo asi ndiri pabasa pangu.
Mumwe mudzimai amai Judith Ndlovu vakaberekwa mugore remasimba evanhu 1980 mwedzi miviri nyika ichangowana kuzvitonga. Samuzvare Ruzara amai Ndlovu vanotengesawo paflea market yepamukoba 6. Amai Ndlovu vanotiwo vanorangarira kucherechedzwa kwaiita zuva reindependence mumakore apfuura vachitizve kunyange vachikoshesa zuva iri nekuda kwekuti vanoraramawo nekutenga nekutengesa zvinhu havana mukana wekucherechedza zuva iri vakazorora. Amai Ndlovu vanoti veruzhinji pamwe nevakuru vakuru venyika vanofanirwa kushandisa zuva iri kuti vafunge pamusoro pezvingaitwe kuti nyika ibude mumatambudziko ayakatarisana nawo. Vanochema-chemawo kuti dai hurumende yaona zvaingaite kuti ibatsire vanhu vanorarama nekutenga nekutengesa vakaita saivo sezvo upenyu huri kuvaomera.
Tikada kutarisa maindastri akavhara, vana baba havasi kushanda, zvibasa zvavanoshandawo ndezvezvokungotiwo tingowanawo kungorarama. Saka kuti vagonodzidzisa vana, havasi kukwanisa kudzidzisa vana, kubhadhara marenti, kuti vatitengerewo chikafu kudidi, zviri kuramba zviri kushotera. Saka iwowo samaiwo nenchitiwo neniwowo ndikambotitengesewo chidikiwo nepasaidhiwo ndowanawo kuti neniwo ndimubetsedzewo tingowanawo kungorarama. Asi zvinhu zvakatiomera nokuti kuti tidzidzise kana vana chaiko chaiko ka vafaindi kuti zvakatotiomera zvisingaiti.
Muzvare Vimbai Chadya ndemumwe weavo vakazvarwa nyika yawana kuzvitonga. Muzvare Chadya avo vakazvarwa mugore ra1982 vanorwira kodzero dzemadzimai uye vanoti nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika hazvishamise kuti vanhu vakazvarwa murusununguko kunyanya vanhukadzi havachawane nguva yekucherechedza zuva iri sezvo vanenge vari mushishi rekuedza kuriritira mhuri dzavo.
Most of our generation vanonyanya kukunzi born free, they are now married, my family women. Nokuda kwokuti mukatarisa ikonomi yedu mamirira yakaita, varume vavo ndo mabreadwin, asi vazhinji vachona havasisina mabasa nokuda kweikonomi yedu mamirira yakazoita nokufamba kwenguva. Zvinoreva kuti ivo madzimai aya ndivo vava mabreadwinner mudzimba dzavo. Independence vachiikoshesa kudaro asi havasi kunyanya kuiona nokuda kwokuti ndivo vari kutengesa pamusika, ndivo vari kuita zvinana flea market, ndivo vari kuenda kunana South Africa, kunana Mozambique vachiita zvemabhero nokudinidini. Vakutoona independence semukana wokuti vakwanise kutengesa zvinhu zvavo ende ndipo panoita masozo akawanda nokuti vanhu vanenge vari paholiday.
Mumwe mugari wemugweru vaAlbert Mlambo vakazvarwawo mugore ra1982. Mushure mekupedza zvidzidzo zvavo zveform 4, vaMlambo vakaenda kunodzidzira kosi yerefrigeration mechanics paHarare Polytechnic ndokubva vazoshanda mumakambani akasiyana-siyana kusvika mugore ra2005 apo pavakazosiya basa mushure mekunge kambani yavaishandira yavharwa. Pari zvino vaMlambo avo vari kugara nevabereki vavo vanoti vanorarama nekuita mabhindauko akasiyana-siyana kusanganisira kuchera vachitengesa goridhe kana kuti kukorokoza. VaMlambo vanoti havana chekufarira pazuva reindependence nekuti upenyu hwavo hausi pachinano chavanofungidzira kuti hungadai huri. Chimwezve chizvarwa cheZimbabwe vaBrian Dube vakazvarwa muna Chikumi 1980. VaDube igweta uye ndivo mutauriri weboka revechidiki veMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. VaDube vanotsinirawo kuti vechidiki havana chikonzero chekuti vapemberere pazuva iri sezvo vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo mune zvematongerwo enyika.
chekunyatso pemberera chaichaicho ndo chatisingachanyanyi kuona nekuti udzvanyiriri wataitsanangurigwa nevabereki vedu kuti varongo vaita zvakati vaita zvakati taitambura tishaiwa pokugara tishaiwa mabasa tichidzvanyirigwa isuwo vechidikiwo vakazvagwa vari maborn free ndozvinhu zvatiri kuexperienza nhasi ndozvinhu zvatiri kurarama mazviri asi udzvanyiriri uhu hunozonyanya kugwadza nekuti kuve kuchiti vanevabereki vedu vana vaivo vanhu vakatisunungura taitarisira kuti hazvifi zvakaitika hazvi nokuti ivo vakatodzidza chidzidzo chekuti nyaya yeudzvanyiriri haina kunaka nyaya rusununguko rwevanhu ndiko rwakakosha
vadhuve vanoti vanopokana nemaonero ekuti vechidiki vemuzimbabwe vane humbwende hwekutungamira mune zvematongerwo enyika kuti vagadzirise matambudziko akatarisana nenyika vadhuve vanoti vechidiki vanhu vanoda nyika yavo uye vane pfungwa dzakanaka dzinogona kuvaka nyika kuti ive neramangwana rakanaka asi vanoti vanoshayiswa mukana wekuita izvi nekuda kwevatungamiri vane humbimbi ndoga panyaya yevechidiki vanonzi vanoshandiswa mukuita zvemhirizhonga mune zvematongerwo enyika vadhuve vanoti vechidiki vanoita izvi vanoshandiswa nekuda kwekuti vari munzara vachitizve vanhu vanofanirwa kushorwa zvikuru panyaya iyi ndevamwe vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vanoshandisa vechidiki ava mumwe zvaakaberekwa pfuti dzehondo dzanyaradzwa ndiva Didmas Dewa vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega vadhewa avo vanodzidzisa zvidzidzo zvebudiriro runyararo nekugadzirisa makakatanwa pazimbabwe open university vanoti vanhu vanofanirwa kutenda kuti vechidiki vemuzimbabwe vari kuramba vakazvibata zvisinei kuti vane kutsutsumwa kukuru pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo
kune dzimwe nyika dai vechidiki izvizvi vakabata pfuti vari mumigwagwa vachirwawo hondo yavo nekuti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka but muno muzimbabwe tinongovawana vachikwira nokudzika vapedza kubva kumadhigiri nemadhigiri avo ivavo vopinda mumisika votanga kuzvitengesera voita mavhenda kuti vane raramo vazhinji vamwe vanokrosa kuenda kunana South Africa vamwe kuenda kunana Botswana vachinotsvaga mibato yemaoko kuti vararame
mutauriri wesangano rezimbabwe miners federation vachiona nezvekusimudzirwa kwevanoita mabasa ezvicherwa vadosman mangisi avo vanovewo mutsigiri webato rezanu pf vanoti vechidiki havafanirwe kungopeta maoko vachichema kuti vanoshayiswa mikana yekuzvisimudzira ivo vasina zvavari kuita kuti vawane mikana iyi
zvinova sekuti ivo mayouth edu pachavo vari kuzviregerera because vazhinji vachona vamagraduates vamwe vakaenda kudzidzira zvekurima vamwe vakaenda kunodzidzira izvezvi zvekumaina saka kune mukana yemaland reform hatisati tambonzwa nonzi vakauya vachiti maybe kuda kana vakauya vanenge vachiti tipei famu iro isakaita zvetakaita zvehoticulture kana kunzwa kumaining chaiko vanoti hano isusu tazosangana uyu ndiinjiniya ndimetallurgist uyu ndisurveyor geologist tipei mamines ari disused titange at a small scale it is an initiative yekuti inofanira kubva kumayouth
vakuru vanoti matakadya kare hanyaradze mwana ichi ichokwadi kusvikira matambudziko akatarisana nenyika agadziriswa vanhu vave kuwana mabasa pamwe nemimwe mikana inoita kuti vakwanise kuzviriritira ivo nemhuri dzavo vakawanda vakazvarwa nyika yawana kuzvitonga vacharamba vasingaoni kukosha kwekuzvitonga uku sezvo kusina zvakunoreva muupenyu hwavo kana vasina mabasa nerunyararo munyika ndakamirira studio 7 mugweru ndini Taurai Shava.